Nasi tiri kwa Bulawayo, kwantu tuchatunga, patugazira chirongwa chedu, cherali, iri kuitwa mangwana kuwa City Stadium. Tuku chedza vanhu, Bulawayo yese kuti vauye, padwe nesenchamisa vachange varipo, vachiparwa urongwa neprogram neagenda yeTripusi kuti kana tapinda, ndezvipi zvinhu zvatira kugadzira, nyaya dzematitudes, nyaya dzemasalary for civil servants, nyaya dzekuchinja upfumi hwenyika kuti ubenefite maZimbabwe. Mukuru wachange vachiatikileta waagenda iri paNewsbabe Blueprint, vachawanazve mukana webu parura makandidate eTripusi officially kuti vanotimira kuno Bulawayo ndevapi, vachaparura makanselas, vachipara agenda yedu yekuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatiri kugadzira. Nhasi tiri kuita karali Bulawayo yese kuti tikurudzire vanhu kuti vanzwise agenda yedu yeTripusi, kuti isu seTripusi ndezvipi zvatinomirira ndeapi maprograma atira kugadzira. Tichaannounsa makandidate edu official, nekuti ZANU yanga chitiraya kusponsa mafake candidates chitaura kuti ava ndo veTripusi. Saka tee tiripo kutaura kuti kupfumura vanomirira Tripusi ndavasweresire matavu kulobhengula ndava Eric Gono, tichitaura kuti kupela ndava ndava Gift Osalo Siziva, tichitaurazve kuti vanotimirira kuNdube nekuNtumbane ndava Priest Dube nevame vese vana Rapeo Pashos Banda unana Kaut Bat. Saka mukuru vanenge varipo vachitaura officially as the first spokesperson of the Citizens Coalition Project.
Muri kuti chine kuvharurwa kwemabhanas enyu muno muBulawayo nemunedzimwe nzvimbo dzenyika?
ZANU PF yapindwa nemuchuchu, vari kubvunduka, vanga vachitya kuti Tripusi haina mastructure, haina kurongeka. Manje nyika yese izvezvi yazara, ukangopinda muBulawayo ibhana reTripusi, ukabuda masiye pambili ibhana reTripusi, ukapinda unana Murewa muZarabani. Saka vari kufamba vachipisa mabhana edu. We have reported to the police forces who are a Democratic Party, and taudza mapurisa kuti vanofanira kuita make sure that the law takes its course. And vanhu vano kupisa mabhana vanofanira kuziva kuti mhosva hairovi. Rimwe remazuva kumberi uchashezwa nenyaya dzemhosva isi. ZANU PF izvezvi ziri kubvisa maposta edu. Ivo vaitaura kuti vari organize, asi havana maposta nyika yese. ZANU haina maposta, haina maflyer, haina agenda. Ndosaka muchiona havana kana manifesto. Chavanacho chete inyaya yekuti vaite kupamba pfupi yenyika yese. Isu tataura kuti agenda yedu ndekuti simudzire upenyu hwevanhu. Izvezvi vari kutyidzira vanhu kumareserva masabhuku, vachivaudza kuti Tripusi haifani kuvhoterwa. Ibato yemunhu wese, icheche pasi pemuti ndeyemaZimbabwe wese.